kugadziriswa kwazvo kunototinetsei, asi sokuona kwatinoita isu tichiona ukama kwedzimwe nyika kunenge kuchipfumbira pamwe kune nyika dzakaita saidzodzo sana Russia, uyu foreign minister weRussia wanga ari muZimbabwe, pamwe unouya akativhurira chikwama tikachema nhamo dzake kwaari, kana kuti imwe nzira ndeyekuti ivo vokune dzimwe nyika hombe sana Russia ivavava zvavanoenge vachienda kuZimbabwe kana vanaana China, vakaita iya inonzi foreign direct investment yokuinda vondotangawo mabhizinesi avo muZimbabwe, zvinogona kuunzawo imwe mari iyoyo inozokwanisa kuti tinge tidi tinge tichishandisawo ichiwanikwa muZimbabwe.
Tiri kuonawo kuti kune chikwata cheArticle 4 chekuIMF chinenge chichishanya kuZimbabwe uko mumazuva mashoma anoteera, asi chiri kuti chinoda kungobatsira Zimbabwe neruzivo chete pasina mari. Sei zviri kunetsa kuti Zimbabwe ikweretiswe imwe mari neIMF neWorld Bank?
Chiri kunetsa pano chekuti Zimbabwe ine zvikwereti zvainonge ichinetseka kubhadhara, saka kuti itutsirwezve imwe mari pamusoro peimwe yavanayo vachikona kubhadhara, inenge yakambokoneka kubhadhara kwamakore akati wande wande, zvinenge zvinonetsa izvozvo. Asi kuenda kwavo veIMF kuZimbabwe ikoko idanho rakanaka chaizvo. Vanoenda vondogarisana pasi vovudzwa nzira dzokuti kuti tizokupai imwe mari munofanira kunge maita zvakati 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 zvakati. Saka kushanyirwa chagara chiri chinhu chakanaka, zvinoratidza kuti ukama huri kupfumbira ipapapo. Kupfumbira kwako kuchazoitawo kuti mari ibude kana tichinge kuZimbabwe tatevedzera isu zvetinenge tavudzwa navaridzi vemari veIMF ivava vari kuenda kuZimbabwe ikoko. Saka tinozvikurudzira kushanyirwa hakuna kuipa, kwakanaka chaizvo kuti vanhu tikwanise kutaurira tobuda sei mudambudziko ratiri rekushayiwa mari, ivovo kuti isu tine zano nokuti isu tine mari yacho, chiitai zvakati zvakati zvakati, kana mukazvikwanisa izvozvo tokupaiwo mari. Saka ndinoona sekuti idanho rakanaka kuti vashanyiraneni.
Vamwe vari kuti pada kuti nyaya yekushomeka kwemari ipere, Zimbabwe ngaidzore dhora rayo. Zvingabatsira here izvi?
Zvinogona kubatsira, asi kubatsira kwazvo ikoko inenge ichizongova mari isina zvakanyanya zvainotenga, isina uremu mari iyoyo. Saka handioni kuti kunaka kwazvo kuri pakuti tiite mari isina uremu here, kana kuti tirambe tiine mari yatiinayo iyoyi ino uremu, inenge ichikwanisa kuti ikwanise kukontroleka kuti kana kudonha kwayo hainyanyi kudonha sei haimbovapo, nokuti zvinosisa kuti dzokere kumari yedu chaiyo chaiyo yataiva nayo Zimbabwe dhora riyayo, nekuti vamwe vedu takaruza kamari iyoyo yanga iri kumabhengi yaibva kumarendi edzimba uku, takairuza mari iyoyo nokuda kwedhora redu iroro. Saka kutiti zvakanaka kudzokera kudhora redu iroro kumari yedu iyoyo, chii chinozoita kuti mari yedu iyoyo tsva isanyanyo kudonha sokudonha kwayanga yakaita kuti isvike papoindi yekuti yanga isina kana value zvachose, angova matrillion namatrillion amapepa aakungorashwa ike zvinezvi. Saka idanho rakanaka, asi rinofanira kunatsokuongororwa kuti hatidi kunge tidzokerezve kwatakambobva tichingomanyira kuti toda mari yedu, toda mari yedu. Kana tichida mari iyo inenge ino uremu hwakadini kana toichinja nedzimwe mari dzedzimwe nyika idzi.